Masikata kanaka vateriri, tunosangana zvakare masikata ano uri musi chishanu mbudzi 17, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chichinzi chakakosha kana kuti special broadcast.
Isu sebato remdc hatina chatinofokana nacho ipapo kana vakatikoka zvokoka kwavanoita ruzhinji rweZimbabwe. Tinokurudzira vatsigiri wedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. Handitanzii mhuri yose yeZimbabwe, hazvisiri zvokuti ibato rekuti ZANUPF kana MDC kana kuti ibato ripi zvaro, hangonzi vana vose veZimbabwe uyai.
Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wakokerwa nevakarwa nderusununguko uyo uri kutarisirwa kuitwa mangwana kuZimbabwe Grounds. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakarwa hondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti mangwana vari kuita musangano mukuru kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha weHighfield, wavanoti ndoyokupedzisa basa rakatangwa nemauto. Vachitaura nevatori venhau muHarare masikata ano, mutungamiri wesangano iri vaChris Mutsvangwa vashora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekwavanoti kusarudza kwavo kushanda nevanhu vakaita samuzvinafundo Jonathan Moyo pamwe navasevhi vakasukuwere. VaMutsvangwa vashoropodzawo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vavati vanopenga vakatiwo vaMugabe havachatwara zvakanaka. Vati mazuva eutongi vavaMugabe asvika kumagumo. Sachigaro wesangano revakarwa hondo iri vatiwo havacharechedze ugamba vavaMugabe, vachiti havana zvikuru zvavakaita munguva yehondo kunze kwekungotaura pamisangano pamwe nekuverenga zvaibva kuhondo zvainyorwa nevarwi. VaMutsvangwa vatiwo mabatirwo ari kuitwa vakarwa hondo yerusununguko navaMugabe kubva pakapera hondo kusvika pari nhasi mucherechedzo mukuru wemavengerwo avakaitwa navaMugabe. Vachitaura pamusoro pemusangano uri kuitwa mangwana uyu, VaMutsvangwa vati munhu wese ari kukokwa kumusangano uyu zvisinei nekuti anobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Vakarwa hondo ava vakurudzira vanhu kuti vasapfeka nhumbi dzemapato avo kana vachinge vachienda kumusangano uyu, uye kuita atingati pachirungu maslogan. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT Robert Gutu, takatanga nekuvabvunza kuti vachakurudzira here kuti nhengo dzavo dziende kumusangano wevakarwa hondo uyu.
Ndoda kutanga ndichizivisa vateereri kuti isu sebato reMDC takagara tiri bato rinoremekedza varwi verusununguko, vanonziwa mao veterans. Takagara tiri bato rinoti varwi verusununguko vanhu vanofanirwa kubatwa semutekwa-tekwa, tichitenda basa guru ravakaita rokuti rwira kuenda kuhondo. Vazhinji vavotoziva kuti vakatsakatika, vamwe vakatsakatika mumasango, havana kutombovigwa kana kuti vazikanwe kunzi varipi, havazikanwe. Vamwe ndokunotsakatika kunana Nyadzonya, Chimoyo, kose kunana Mukushi uko inZambia. Saka ndoda kutanga ndichivatenda nebasa guru ravakaita varwi verusununguko. Ndoenda zvemberi pamubvunzo wandibvunzawo kuti kukoka kwavari kuita mhuri yeZimbabwe, nokuti ndanzwa sokuti vari kutiwo mwana wese weZimbabwe anoda kuti Zimbabwe ibudirire, zvisina basa kuti rive bato riti, asi kana uchingori mwana weZimbabwe, Zimbabwe citizen anoda utongo hwejekerere kuti nyika yake ibudirire, ngaauye kuZimbabwe Grounds vanenge vachiita ivo muchirungwa nochi indava kana kuti sangano ravo. Ndisingazivi hangu kuti pari zvinoti agenda yayo yakanatsomira sei nokuti handaiona. Asi isu sebato reMDC hatina chatinopokana nacho ipapo kana vakatikoka zvokoka kwavanoita ruzhinji rweZimbabwe. Tinokurudzira vatsigiri wedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. handitanzi muri yose Zimbabwe hazisiri zvekuti ibato rekuti ZANU-PF kana kuti NDC kana kuti ibato ripi zvaro, hangonzi vana vose veZimbabwe uyai. Saka ini ndinoda kutora mukana unojonga ndichitaura pane penyero ino yavanhu inodiwa navanhu yestudio 7 kuti ngatiende inowando hwedu vaya vane mukana wekuti vaende kuhighfields kuZimbabwe Grounds mangwana handei, nokuti takokwa tichikokwa nevarwi verusununguko. Handioni kuti tingaregerei isu kubvumawo kukokwa kwataitwa navo kuti uyai. Tinoenda.
Tinonzwawo vachitaura iwo kuti chinangwa chemusangano wavo ndechekuti vange vachipedzesa basa rakatangwa neMauto, vachienderera mberi vachiti nderekubvisa vaMugabe pachigaro kana kuti kuzivisa vaMugabe kuti nguva yavo yeutongo yapfuura yabva. Mungade here kunge muri pachikwata chakanangana neurongwa ihwo?
Ipapo vanotinetsei pakati nakei, asi futi gozhei zvakare Jonga. Nenyaya yekuti isu tine bato redu, tiri bato reMDC inotungamirirwa naDr Mugeni Richard Tsvangirai. Saka takagara tichitaura isu kuti zvinoitika bato reZANU-PF zvokutukana kwavanoita nokunyombana kwavanoita nokutiza nokudzingana kwavanoita kana kudzingana kwavanoita mubato ravo, izvo ndikangoti muchirungu inono ndoyaya tinotika in-house maskwabhosi ebato reZANU. Zvino isu hatisiri nhengo dzeZANU kuti tidozopindirawo mune daka revanhu veZANU kana kuti maenjenera apeza avo ndoona sekuti tinenge tapfurikidza tapfurikidza pachinhano chatinofanira kunge tichinge tiinacho, nokuti isu tinongoti kana iri ndava hayo yokuti tinoda kutaura nezvechi nyaya yeZimbabwe kana vamiriri akaita nyika kana kuti totodii maZimbabwean citizens toonesana sei way forward todii zvichiitwa murunyararo zviri pamutemo hatina kupokana nazvo. Asi kuti tizopindirawo mainternal affairs eZANU-PF, izvo handifungi kuti zvinozokwanisawo kuti zvingapindirana neagenda yedu, nokuti isu tichiti izvo ndezvekuZANU kaizvo, tingapindirawo here mune zviri kuitika kunext door. Zvafanana nokutiwo veZANU kana tichiitawo mainternal issues edMDC, handifungi kuti zvinenge zviri zvakanaka kana zviri pamutemo kuti vouya voda kupindira mainternal deliberations edu. Asi kana zviri zvenyika jikerere, hapana chakashata.
Taonawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachikwanisa kuenda kunomira vari munyarikani anoremekedzwa panga pachipedza zvidzidzo vadzidzi vepachikoro chepamusoro soro cheZimbabwe Open University. Asi tarichidzwa kuti vaMugabe mazuva ose aya vari pasi peMauto, pekuchengetedzwa neMauto. Zvinoratidzei kana kuti munoti nezvaitwa izvi?
Nyaya iripo ndeyekuti Mauto sokunzwa kwandakamaita vachitaura pane mpenyuro dziredhiyo nepazvivhitivhiti patv, vakataura ivo Major General Sibusiso Moyo kuti vaMugabe hatisi kuvabisa pachigaro. Ndofunga vakashandisa manzwi okuti tiri kuda kungosunga mbavha nhubu dzakavatenderedza. Ndofunga pari zvino vanhu vanoziva kuti vanhu vakati kuti makurukota akati kuti vatobatwa vari muusungwa. Saka isu takavanzwisisa vachiti haisi kuu, nokuti kuu pamutemo kutora simba zveganyabvu, simba rokutonga nyika zviri kunze kwomutemo zveganyabvu zviri nguva zhinji zvine zviri zvitori zvomusindo chaizvo zvebakanya. Zvino vari kuti akwete, handizvoba zvatiri kuita. VaMugabe vachiri head of state, saka tida kusoropodza hedu panyaya iyoyo. Tinongoti havangoti VaMugabe zvese head of state, vari kungoenderera mberi nenyaya yavo kana kuti nebasa ravo. Tinoziva kuti sandivo head of state, vari mucapacity yo head of state, ndivozve anonzi pachirungu chancellor wemauniversity ose mastate universities anosanganisa the Zimbabwe Open University. Saka apa kana vachiita basa ravo rekuofficiata pagraduation ceremony, varipo padingindira rokupa vakapedza madigiri avo zvitupa zvavo zvekuzou ndozve mamwe emabasa avo sachanzera. Apa zvongotsigirawo zvaitaurwa neMauto kuti aiwa hatina kubvisa vaMugabe pachigaro vachiri head of state. Zvotsigirazve shoko rokuti aiwa iyi haisi kuu, nokuti kana waitwa kuu Jonga unenge watobva pachigaro watobiswa. Zvino zvataridza kuti haisi kuu, nokuti vari kuita zvebasa ravo rehead of state uye zvebasa ravo reuchancellor. of the university, Zimbabwe Open University.
Mutawariri WMDC TV Obet Gutu, Variparunari Mwarare ne Studio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto muneje mafambisirwo ehurumende Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pa medium wave, 4930 pa short wave, 15580 kHz pa short wave ne 6080 kHz pa short wave. Munokwanisazve kutiona pama Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Marvelous, yangu ya kuti chimbunzwa zviri kubva kune vateereri ve Studio 7.
Aiwana si tanga tiri kuona zvakawanda chaizvo zviri kutaurwa nevateereri, tabvira kunzwa nekuonazve vamugabe vachienda ivo kuZulu University. Vateereri pano vari paFacebook page yedu yeVOA Shona vachiti tiratidzei kuti zviri kufamba sei. Saka tine vamwe vakatomirira kupinda pachirongwa izvezvi. Tina Stella ari kuUK, regai tiende kwaari timuchingamidze. Makadiko muzvare Stella? Sisi Stella, sasa tanyatso taurwa kunzi chicha hizo chiri kuita. Parizvino saka tisa tanyatso ziva tangoona chete vamugabe vachienda ku university uku.
Why is this even vamugabe vacho vaienda ku university vachinotekedza vanhu ngirini magament? What for? Ivo vakunzi vari kurimena vari mumba mavo.
Ndingambovapindura.
How?
Here gai mumbopindurwa namukoma Jonga vandinavo panapa, asi vese vari pa live feed yedu, dzvanyai pakanzi share kuitira kuti tione takawanda, nekuti ndiri kuona vanhu vanenge vadzikira. Ngati dzvanyai pakanzi share tichitaura namukoma Jonga.
Tachida kupindura zvino paita mumwe muteereri abva angopindawo futi panhare ipapa. Aiwa, regai tipe mumwe mukana tizongo kupindurai mese pamwe chete. Regai tinzwe kune mumwe muteereri tokupindurai mese kamwe chete. Ndiana parunhare zvino? Mukoma Lennon, makadi?
Makasimba here.
Aiwa, takasimba. Ndiroziva kuti muri kuda kuzwa izwi raMarvelous ari pano.
Aiwa, mukoma Lennon, tinokutendai kuti muri pachirongwa. Tipei pfungwa dzenyu, asi mototi ga, nekuti hatina nguva yakawanda, asi tichadzokazve munguva inotevera. Tipei pfungwa dzenyu.
Okay, I just want to start up by commenting on the Sadak intervention upon this internal politics about ZANU-PF. This is a political holy bully on the political fraternity. This is an internal affairs of ZANU-PF, which calls for the army to intervene since it is a national threat. So I'm just wondering now, why is Sadak coming in saying that there is a coup?
Ndirikunyatsonzwa kuti mune bundu pamoyo, saka tichadzoka kwa
mataurire kuti na 6 unengo inawo.
Na 6 o'clock ndinenge ndine miti, tichatanga kufonera imi na sisi Stella mubva mapinda pachirongwa. Tinenge tine nguva yakati apa ndana ngo yachete kuti tione nzwisa yekukudza kuti chicha tichange tichiita.
Jonga kandemira kuenda Marvelous.
Aiwa, tosangana vateereri na 6 ipo pano. Tinenge tine nguva tinyatsoze, asi dzvanyai pakanzi she tione takawanda.